Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri mbuzi 6/2018. Vanu vano darika makumi mashanu vano batwa nechirwere chemanyoka mukambuzuma. Vaimbova gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanosungwa nemapurisa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanobatsira nemari inosvika 400 nemakumi manomwe ezviuru zvemadhora semari ichashandiswa mukuchengetedza zviwanikwa kuitira kuti vashanyi vekune dzimwe nyika vakwanise kushanyira nzvimbo dzakaita semasvingo eGreat Zimbabwe Ruins. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zvichitevera kusarudzwa kwavatinashe Kambarami semutevedzeri wameya weguta Rebulawayo. Kunyangwe hazvo utungamiri weMDC wakanga wasarudza vamulandi Ncube kuti vatore chigaro ichi, asi vaNcube vakati havasi kuda kukwikwidza chigaro ichi. Dare reparamende rotarisirwa kutanga kuzeya budget regore rinouya muBulawayo mangwana muurongwa unenge uchikokerwa nebazi rezvemari. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa vechidiki vachangobva mukupfekedzwa gauni dzedzidzo panguva iyo mabasa ari kunetsa kuwana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.